Muna 2022, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakaparura chirongwa chekucherera vanhu zvibhorani kana kuti Presidential Bore Drilling Scheme vachivimbisa kuchera zvibhorani zviuru makumi matatu nemashanu kana kuti 35,000 kusvika gore rinouya. Asi kusvika pari zvino, zvibhorani zvinosvika zviuru gumi kana kuti 10,000 ndizvo zviri kutarisirwa kunge zvacherwa panopera gore rino kunyange vakawa anda vari kuti muromo hauzarirwe nerwizi. Kunonoka kucherwa kwezvibhorani uku kwave kupa kuti vagari vakaita saamai Mirrorize Nhumbu vanogara kwazvimba mudunhu reMashonaland West vapedze nguva yakareba vachitsvaka mvura.
Mvura kwatinowana hedu anei musambo nekuti nguva yedu zhinji kuti tite basi inotopera uchichera mvura.
Amai Zinhumbu vanoti dambudziko remvura rave kuwedzerwa nekuti zvipfuyo zvavo zvinenge zvichidawo kunwa. Amai nezvi zvitsvaka vanoti zvibhorani zvinoda kuti zvicherwe zvakawanda.
Kutiitira zvavo chimwe chibhorani kana kutsvaga nemunhu zvinoita kuti tiwane mvura yakawanda.
VaPatrick Mangani vekuZombe mudunhu reMidlands vanoti vave kupawo mombe dzavo mvura pazvibhorani zvichiri kubuda mvura.
Chimwechenhu yemvura kumombe inotori padambudziko hombe. Rizini ndirokuti marwizi edu ese akaoma.
Asi Mambo Nembire vaClemens Nembire vanoti nzvimbo yavo iri kubatsirwa nemasangano akazvimirira anovacherera zvibhorani.
Iri matambudziko ashaike, asi nyaya yemvura iri kubatwa chaizvo zvakanyanyisa. Pane masangano anouyawo achibatsira. Kune vanhu vakaendeswa kuzvikoro kuti mabhohoro aya anenge akafai amutsiridzwe.
Gurukota rinoona nezvekurima Dr. Ancias Masuka vanoti mombe zviuru gumi dzafa kubva muna 2023 kusvika gore rino, zvikuru kumatebereland north nekumatebereland south nenyaya yekushaya mvura. Nzvimbo dzanyanya kusangana nedambudziko iri dzinoti Cholocho, Bhinga, Mangwe neBulilima. Mhuka dzemusango dziri kuitawo dambudziko rekushaya mvura zvopa kuti pave nekunetsana pakati pevanhu nemhuka. Mukuru mubazi reZimbabwe National Water Authority kana kuti ZINWA, Engineer Wanda Mutsago, vari kuona nezvekucherwa kwezvibhorani mudunhu reMashonaland West vanoti pari zvino kwacherwa zvibhorani 210 kana kuti 210 kunyange vari kutarisira kuti pange pacherwa zvibhorani zviviri pawadhi yega yega mukupera kwegore rino. Engineer Mutsago vanoti dzimwe nguva vanoita dambudziko rekushaya mvura. Munyori mukuru mubazi rezvekurima muzvinafundo Obedjiri vanoti havana uwandu hwezvibhorani zvacherwa munyika yose sezvo vasati vawana uwandu kubva kumatunhu ose. Gwaro rinoratidza mamiriro akaita zvinhu munyika reZimbabwe Livelihoods Assessment Committee kana kuti ZIMLAC rinoburitsa pachena kuti vanhu zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kana kuti 15% vanofamba rwendo runosvika kana kudarika kiromita kusvika panowanikwa mvura. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.